chetevekare Mukara diswa mukoma nale mwanawe atazi musachestire mwanawe nyu Sakitsira seiko Mutsikubarira pavanhu Mutsitadirwe Mave kuisakitsira seiko Vaibi vanhasi Asi masi anaerele vaibi vekare Vaibi vanhasi Masi anaerele waibi wekare Sei kutora mimati sati ya tzikiswa Tomanya kuzikisa muriti pano so tzikisa Koto itwa benzi ne mafanzi Chandaka tiza mupenyu Sindi ito aigarimu anabi Ungaronga wendo usate pauro sepe daja Una utane ale mepo inora mbiza chakanaka Utichitike Ariko munu ya kuti uka usa Shauri kuronga jese suno pajamira Kumira kugenda chikara kafira muhosi paibi Nangu kwewa nemuro mpacho kwa nifura haifambe Unaita semunu harikureza wene makineti Too much power. Zimwe zendo taura wa imunyerere zimwe lafoto za imunyerere makwecha pinda imunyerere ukomba pinda imunyerere chako kuvika perengende usazie choripa utakasiketa imunyerere Sokwila mumuti jesu uya Aizo sara wosika miti Yesi akate mwane pasi Zimbenzi ndo taura imatuka I don't blame people for disappointing you I blame yourself for trusting them I don't blame people for disappointing you I blame yourself for trusting them Trust nobody, suspect everybody Don't tell people about your vision Zimwe nzendo taura imatuka